Mumashoko palane mutande retwitter Zimbabwe Electoral Commission yati kubva musi wa24 kusvika nemusi wesvondo vanhu vanodarika miriyoni imwe chete kana kuti 1,191,320 ndivo vange vatarisa mazita avo mugwaro revavhoti vachishandisa dande mutande rekudzvanya *263#. Vamwe vanodarika zviuru mazana matatu kana kuti 352,284 ndivo vainge vaenda kumahofisi ezeki kunotarisa mazita avo. Vanhu vakanyoresa kuvhota vanodarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana manomwe kana kuti 5.7 million. Mukuru wezeki mudunhu remashonaland west vaAustin Lovu vanoti kunyange chirongwa ichi chapera vanhu vakawanda havana kunoongorora mazita avo sezvanga zvakatarisirwa.
Saka nyaya iripo chaiyo yakanyanya kukoshesesa ndeyekuti hatindi kuwana uwandu hwevanhu vataitarisira kuti vauye kuzoona votasuruo.
Van Love vanoti pamwe izvi zvakakonzerwa nekuti vamwe vanhu vakatarisa kuti mazita avo akanyorwa mugwaro iri vachishandisa dande mutande reWhatsApp. Sachigaro rimwe sangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni vanoti uwandu uhu hushoma zvichienzaniswa nevanhu vanodarika mamiriyoni mashanu vanonzi vari mugwaro revavhoti.
Takatarisa namba iyoyo inamba isina kunyanya kuwanda zvakanyanya tichitarisa population yedu kuti yakamira sei yevanhu vanovhota 5.8 million zvichidaudzira zvishoma. Kureva kuti vanhu vangonotarisa vanokwanisa kunge vangori chidimbu chidiki diki chaizvo tikatarisa vanhu vakanyoresa kuti vavhote. Namba iyoyo iri pasi pasi.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vanoti nyaya yekushaya chivimbo nezeki ndiyo yoodza vamwe mwoyo.
Taona kuti vezeki vapedza 10 days akunopera zevoter inspection. Chokwadi vanhu vakawanda havana kuenda kunotarisa, vamwe vangashandisa mafoni vachiona kuti madetails avo arikufamba mushe. Tiri kufambira mberi kukurudzira vanhu kuti varegiste kuvhota, nekuti zanu yanga achishandisa chitsotsi chekuti idimotivete vanhu kuti vasavhota. MaZimbabweans, yes, tine dambudziko nenyaya yezeki. Ndo nyaya dzatofanira kugadzira kubana kuti zeki iite independent, nekuti totarisira kuti igadzise nyayayo. Ndosaka tichitaura neshamwari dzedu kuAfrican Union nekusati kuti gadzise issue credibility and independence.
Mutauriri webato rinopikisa reMDCT vaWitness Dube vanoti bato ravo riri kukurudzira hurumende kuti ribatanidze kutorwa kwezvitupa nekunyoreswa kuvhota, uye kuti kana munhu afa paanopiwa gwaro rekufa anofanirwa kubva abviswa mugwaro revavhoti. Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti nyaya yekunovhota haicharemekedzwawo nevakawanda nekuda kwekuti vanhu vave nepfungwa yekuti kuvhota hapana chakunoshandura munyika vachiti kupedza nguva. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.